Amai Grace Mugabe wataura mashoko aya nhasi pamurombedzi pamusangano kusangana nevanhu mudunhu reMashonaland and West.
Nguva iyoyo ndofunaona ndofungaita hakutamba. Ende vakaona vaifungoti baba vaiti hava amai zvamuri kutaura zvitaurwe panze. Ndokungoona baba wacho akangonyarara. Ini ndiri mukadzi mukuru ndine pfungwa dzangu ndotaurawo zvandinoda. ZANU PF ipati yangu. Kana ndichida kuita participate muZANU PF imomo hapana anondirambidza. Nokuti ivo life mboti nokuti ivo vanofunga kuti yes vakarwa hondo tinozvitenda, but also hazvireve kuti vakarwa hondo chete ndo vanofanira kugara muZANU PF. Tese tinobvumirwa kuve muZANU PF.
Amai Mugabe avataura kwenguva inodarika awa imwe chete. Vapedza nguva yakawanda vachitaura nezvekubvisa pachigaro gore rapera kwavakaita vaimbomutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Amai Mugabe vati vakaridzira amai Mujuru pembe kuti vadzingwe mubato reZANU PF, uye vati vacharamba vachiridza pembe kuna ani zvake achange asingatevedzeri gwara remusangano.
But ivo manje vana manjuru nezvikwata zvavaishanda nazvo vaichibhora musango. Saka indikati okay, zvandapiwa pembe manje ndakuita chirefri manje. Kana ndaona munhu ari muZANU PF ari offside, zvino ndihanzi refri kana achiridza pembe, hanzi toni yacho inokuratidza kuti zvakanganiswa stereke here kana kuti zvakanganiswa zvishoma. Zvino ndakairidza pembe kuratidza kuti zvakanganiswa pakuru. Ndikati ndaakuchida kuti muone manje upenzi hwarefri manje kuti anoridza pembe pachokwadi. Kana uchikanganisa vanhu muZANU PF pembe inorira. Kana uri offside pembe inorira. Saka indakaona kuti vanhu vanga vachikanganisa vanhu mumusangano wekuve offside pembe ikarira. And pembe hairegi kurira nokuti inini handityi. Kana ndapiwa pembe uchiona shata hoko ndokuribvira pembe.
Amai Mugabe vashoropodza vamwe vemapepanhau vavati vakatengwa nemari inosvika mamiriyoni maviri emadhora kuti vanyore zvakaipa pamusoro pavo.
Tinozvidzokorora iye zvino izvi kwakatengwa vanhu ivo venyuzamene nekuti vamwe vacho vari pano vakapiwa mari. Vakapiwa mari $2 million ime newspaper rakapiwa $2 million kuti vaise basa rekundinyora zvakaisa panyorai. Hamumbonzwa ndichipindura, handituke, handitesei, asi mwari wokudenga ndiyanoziva.
Mudzimai wemutungamiri wenyika abvuma kuti upfumi hwenyika hwaenda kumawere, asi vakurudzira vanhu kuti varambe vakashinga. Vati vanhu vanotengesa mumigwagwa vasatengese hembe dzemumabhero, asi chashamisa vanhu vakawanda ndechekuti vazogovera vanhu vanga vari pamusangano mabhero zana nemakumi mashanu. Ndakamirira Studio 7 pamurombedzi kwazvimba, ndini Ata Chiguriwa.
Oh, I'm gonna make it.